Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 4 Chivabvu 2022 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Sangano reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinokurudzira hurumende kuti ishedze musangano mukuru nemasangano ose anomirira varayiridzi. Sangano reMisa Zimbabwe rinoti riri kushushikana zvikuru pamusoro pemitemo inobata vatori venhau inoda kudzipa nehurumende. Mutungamiri weMDCT vaDouglas Monzora vanoti bato ravo richaita musangano waro weOrdinary Congress mukupera kwemwedzi unouya. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Masangano anomirira varayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinokurudzira kuti hurumende ishedze musangano mukuru nemasangano ose anomirira varayiridzi kuti paitwe hurukuro pamusoro pezvinonetsa muzvikoro. Mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe Dr. Takavashira Zhou vaudza Studio 7 kuti vana vechikoro varasikirwa nenguva yekudzidza yakawandisa zvichikonzerwa nekusawirirana nevarayiridzi kwehurumende uye nedenda reCOVID-19. Dr. Zhou vati ibasa rehurumende kuona kuti zvikoro zvinofamba zvakanaka uye kuti vadzidzisi nevadzidzi vanokwanisa kuita zvavanotarisirwa kuita pasina zvipingamupini.
Chokutanga ndechekuti budget reprimary and secondary education rinofanira kuti riwandudze. Tikatarisa maagreements omuAfrica vana Dhaka agreement anotaura kuti chikamu chinopiwa Ministry of Primary and Secondary Education chinofanira kunge chakapfuura zvikamu makumi mairi katinoti iyo 20% of the total budget. Saka budget redu ratinaro ishomani neriri pa 12% zvinozopa kuti risakwanisa kunge richibhadhara mari dzakawanda kuvarayiridzi. Saka chechipiri ndechekuti kuti zvinhu zvinake muzvikoro varayiridzi vanofanira kuti vadzokere pamari dzavaitambira October 2018 asati asvika, mari idzo dzaita US$540. Tikatarisa pa18,000 inoreva kuti mari iyi yava pa US$60. Saka kudonha kwemari kubva pa US$540 kusvika pa US$60 zvinorevawo kuti varayiridzi havasina chouviri, mwoyo yavo yakatumba, chitadza kutumirawo vana vavo kuzvikoro.
Ko mari yakavimbiswa nehurumende yekubatsira kubhadharira vana vevarayiridzi mari yedzidzo yakamira papi sezvo temu yepiri yatotanga?
Hurumende yanga yati ichakwanisa kunge ichibatsira vana vomurayiridzi vatatu ichipa 20,000 pamwana oga oga, asi chibvumirano ichi chakaitwa koto rakapfuura nanhasi hachisati chaimplementa. Zvinoreva kuti hurumende yava nechikwereti kuvarayiridzi chinosvika icho pa40,000 pamwana umwe chete. Saka kana hurumende yanga ichidawo kuti zvirerukire varayiridzi avo vanoda basa asi vasina mari yokuti vaende kumabasa, vaifanira kunge vakapawo varayiridzi mari idzi dzema40,000 per child pavana vatatu kuti vabhadhare varerutsirewo nekubhadhara mafees avo kuti vazonodzidzisa vana vavamwe. Mwoyo yavo yakachena nokuti vanenge vachidzidzisa nevana vavo.
Dr. Joe, kusawirirana uku kwava nenguva refu kuripo, chii chinotadzisa kusanzwanana pakati penyu nehurumende?
Chinodiwa idialogue. Pane kumbunyikidzana kungoti chikoro ngachivhurwe, kana chikatadza kuvhura tichadhila navarayiridzi vasiri patient, zvaa zviri nani kuti paite musangano mukuru kana kuti wedialogue kutaurirana nokuti zvinhu zvese zvakaoma zvinopera nokutaurirana asi tikoona kuti hurumende haidi zvekutaurirana inoda zvazana ndoga atinoziva kuti zvana ndoga unosiya jira pamasese saka tanga tichifana kunge paita dialogue namateacher unions toonesana kuti zvakanaka ndezvipi zvatingakwanisa kutibatsire varairidzi vadzokerewo kuzvikoro kana dialogue zvekare kuti hurumende chii chaingaitawo kumhuri dzisinawo mari dziri kutambura nokuti tinoona kuti tichaita mahydropout rate vana ivava vasingakwanisi kuzoramba vachienda kuchikoro vanozotinetsa mune ramangwana nokuti chikurukuru kuinvesta in quality public education kuona kuti mwana wese wechidiki anoenda kuchikoro nokuti investment vana vadiki ndiyo best asset inomanejwa nenyika saka nyika inofanira kuti ione kuti ramangwana revana vadiki rakanaka nokuti ndo vatungamirira vamangwana asi tinongoona chete kuti hurumende haidi zvenhaurirano inoda zvinonzi pachirungu command and control tactics pushing zvavanoda chete down the throats of varairidzi saka zvinhu hazvina kumira zvakanaka muzvikoro nhasi uno varairidzi havana mari dzokuti vaende vamwe vana vechikorowo havana mari including vana vavarairidzi dzokuti vabhadhare maschool fees
avo vange vari mutungamiri weprogressive teachers union of zimbabwe Dr. Takafira Zhou vari parunhare kumasvingo nestudio 7 Sangano rinovira kodzero dzevatori venhau remisa Zimbabwe rinoti riri kushushikana zvikuru pamusoro pemitemo inobata vatori venhau inoda kudzikwa nehurumende richiti haienderani nekuita basa vakasununguka kwevatori venhau mukuru wemisa Zimbabwe vatavani moyo vanoti kunyange hazvo pane zvimwe zvinobata vatori venhau zvakaitwa nehurumende zvinofadza misa Zimbabwe Sangano ravo rinotya kuti mitemo inodiwa nehurumende yakaita se-Cyber and Data Protection Act inopa vasori simba rokupindira mubasa revatori venhau. Vamoyo vanoti pachine zvizhinji zvinofanirwa kuitwa kuti vatori venhau vanyatsogadzikana mukuita basa ravo. Nemusi wemuvhuro Zimbabwe yakabatana nedzimwe nyika pasi rose mukucherechedza Press Freedom Day hurumende ichizvirova dundundu ichiti zvinhu zvose zviri kufamba zvakanaka.
Totarisawo zvakare Cyber and Data Protection Act inova iyo inounza zvikurusa vasori vanobva ku nevanenge vari muuniform kana kuti vatinotiwo vemilitary intelligence vachipiwa masimba ekuongorora kufambiswa kwemashoko zvoenderana nedingindira redu rekuti kusukuongororwa kwemashoko nekusorwa kwavo takuve kuri pamutemo saka izvozvo usingavhuni kodzero dzevatape nhau dzavanopiwa mubundiro tichibva ipapo tochitarisawo zvakare kuti hurumende iri mubishi mukugadzira urongwa hwekuvheneka Broadcasting Services Act Amendment Bill ratinoziva isu kuti zvimwe zvatinonyunyuta nazvo yange iri nyaya yekuti vaisabvumidza kutepfenyura kwemacommunity radio station achitsigirwa nemadonations kana kuti rusingabvumidzi zvakare kuti vekunze vaise mari inosvika zvikamu zviviri muzana vaisite kana wasvika pazvikamu zviviri muzana zvakwana zvinova zvinoratidza kuti hurumende yange isiri kuda kuti pauye vatepfenyuri vatsva pamusoro pazvo
vamoyo pane zvakanaka zvinooneka here zvakaitwa nehurumende munharaunda yezvekutapwa kwenhau
tinoda kuti ticherechedzewo kuti paitwa minhano dzakati o dzakarerekera nekuvhura masaisai mukarangarira hurumende yakapa maresinesi anosvika gumi nemana 14 kumacommunity radio stations ikapa zvakare 6 kumaprivate players kuterevhizheni kunyange zvaizvo pane kunyunyuta kuti kuterevhizheni kwakapiwa vanhu vane maonero mamwe vanotsigira mafungiro mamwe evakagara kana tukabata zvinova zvinokokera kutonga kwemwaka watiri. Tapedza kudaro tochida zvakare kuti tirambe tichikomitiza kuti nguva yatopinda ndeyesarudzo. Mwaka watiri uyu wakatikoshera kuti tiyeuchidze rematokero ezvenyika, mapurisa, mauto, kuti majournalists ngaasavhiringidzwe kana achiita basa ravo. Zvakadaro kana pachinge pakushandiswa unye hwepamadandemutande ngazviitwe pamusoro pemutemo. Mutemo uchinge uchipa vemataredzi mhosva kodzero yekuti vaongorore kuti zvinobvumirwa here zvavari kuita kana kuti kwete. Saka isu vemisa Zimbabwe tinotaura tichiti mukufamba kwataita paitika zvinooneka zvinobatika, kasiri zvakare zviri kukukudzwa nezviri kuitwa kubvisa zvinobatika izvi, zvikurusa pakuunza zvemutemo zvitsva zvinovhiringidza kufamba kwakanaka kwangaitwa pakubvisa aipa, uyezve pakuongorora Broadcasting Services Amendment Act, uyezve zvakare negwara rekuda kuchiuya neco-regulation kutogo kuti vanotapa nhau vanogadziriswa sei nhunha dzavo, zvichibva pakuti isu sevatape nhau hatidi kuti hurumende irambe ichingoti ndiyo inotiudza zvokuita, kasi kuti isu tine basa rekuti tinge tichikwanisa kugadzira zviga zvatinoona zvinokodzera kuti zvinge zvichishandiswa ichinziwo pachirumbi co-regulation.
Avo vange vari mukuru wemisa Zimbabwe Vatavani Moyo vari parunhare kuHarare neStudio 7. Mutungamiri weMDCT vaDouglas Monzora vakazivisa nezuro kuti bato ravo richaita musangano waro mukuru weOrdinary Congress mukupera kwemwedzi unouya wachikumi. Mutauriri weMDCT vaWitness Dube vanoti musangano uyu uchapindwa neumiriri webato unodarika zvuru zvina unobva kumatunhu ose, uye ndipo pachasarudzwa utungamiri hwepamusoro hwebato. Vamonzora vakasarudzwa kuve mutungamiri weMDCT pamusangano weExtraordinary Congress muna zvita 2020 vachikunda muzvare Tokozani Kupe, Jonga Kandemiri weStudio 7 aita hurukuro navadhuve kuti tinzwe zvichinji pamusoro pemusangano wavo uyu.
Hongu gadziriro dziripo dzekuti tiite Ordinary Congress muna June. Mucharangarira kuti taifanira kunge taita Ordinary Congress sebato muna 2019 after takaita Ordinary Congress ya 2014, but takazoita kuti itadze kuita inyaya yekuti pane section yedu yeconstitution inotaura kuti kana mutungamiriri webato redu ashayika hamugoni kuita any other congress musati maita extraordinary congress. Saka tanga takasungirwa kuti tisange taita extraordinary congress yekuita mutungamiriri webato achava ndiye anozoshedzera ordinary congress. Saka after vamonzora vapinda takabva taita gadziriro dzekuti tiite congress yedu muna March. Taita gadziriro idzodzo ndobva kwashedzerwa mabuy elections muna 26 March. Saka takabva taona kuti hatingakwanise kuita zvese Ordinary Congress yebato redu nekuparticipata mumabuy elections. Ndokubva tadifeya Ordinary Congress, but munoziva mabuy elections akashandisa mari yakawanda. Saka ndozvaizoita kuti tinge tichiita bhajeti redu takatarisira kumberi mberi ikoko, pamwe ndokuchange kwagadzirikana nenyaya dzemari yekuti tinge tichiita Ordinary Congress iyoyo.
Chii chakakoshera kuita musangano iwoyo weOrdinary Congress?
Ordinary Congress iyoyo inenge yakuvhura mapositions ese kuti vanhu vakwikwidze, uyezve inenge yakuita ichitevedzera malast resolutions econgress ya 2014. Saka zvichanzwika tisati tapinda mucongress kuti maresolutions a 2014 necongress a 2014 akamira sei. Ndo achange achigaidha kuti basa reordinary congress yedu iri kutevera ichaitwa sei.
Chii chikuru chinonyanyotarisirwa pamusangano iwoyo?
Paordinary congress muchaziva kuti congress inounza vanhu vese from mawadi chairperson sent to my executives in my district, to my provinces. Saka kuno itwa ma commissions. Zvinhu zvakawanda wanda zvinobatanidza mapolicies epati vanhu vanotarisira ivanhu ivapo ndo vanoudza bato kuti vanhu pasuku vakagara sei ndo vanoita informed party kumacommissions kuti kana iri policy yeeducation kana iri policy yehealth kana iri policy yetransport kana iri policy yesecurity yenyika kana iri policy yedemocracy in the country tinofanira kuzvifambisa sei saka vanhu vese ivavo parorarama nevanhu ndipo pavanouya votiudza zvakawanda kuti voita kuinforma pati kuti ndo zvatinofanira kuita vanenge vataurirana ikoko vouya neizvi revanhu zveelections zvinozoitwawo kuti pati inge ichiita renew mandate yeleadership munorangara kuti tinenge tichienda musarudzo dzeya 2023 saka tinenge tichida kuenda nemapolicies anenge akuiswa mumanifesto ari fresh anenge abva kuvanhu
zvigaro zvipi zvinotariswa kunge zvichizokwikwidzwa ikoku musangano wekongresu
zvigaro zvichatotangira pana mutungamiriri webato chaiye vapresident ucharangarira kuti extraordinary congress yakangova pamasimba kuti vange vachizova mutungamiriri kwegore rimwe chete asi nekuda kwecovid yakazoita kapamo vatipfurikidzei mbichana nekuda kwemareasons anozikama kuti takazoshaya mari nekuda kwebyelection vazotipfurikidzei mbichana asi zvichatotangirira kumutungamiriri webato ikoko kumusoro zvichidzika uyezve kuchitariswa mamwe maresolutions akaitwa necongress ya2014 kuti ndeapi mamwe mapositions akanzi akwikwidzwe neapi mamwe akanzi abviswe mubato neapi mamwe akanzi avandudzwe ange achiipinzwa ikoko maybe achizoitwa nominate through the provinces for secondment for the appointment by the president. Saka kuchatariswa maconstitutional amendments akaiswa muna 2014 ofinalizwa necongress iyoyo oadopta ndiwo achazoguida kuti mapositions acho chaiwo chaiwo ese achapinda neapi asi nekuti basa iroro rinenge risati raitwa tinoenda neconstitution ya 2014
avo vange vari mutauriri wemdct unotungamirirwa nava Douglas Monzora vari Parunare na Jonga Kandemiri we Studio 7. Chombo tarisa zvirimu mapepa nau anasi. Newsday Sanganore Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinoti Public Service Commission iri kumanikidza vakuru vezvikoro kuti vatore mavhidhiyo evarayiridzi vanouya kubasa. MuNewsday makare gurukota rinoona nezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vanoti Zimbabwe inomirira kunzwa zvinotaurwa neSADC neAfrican Union pamusoro pemashoko ekuti America iri kuvaka muzinda wemauto ayo muZambia. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Diko washamarari we Studio 7 tinewo chikumbiro changu chekuti hakuna here dzimwe mini zvekuti tingafuta yedu tiri kuno kuSouth Africa ine zvaunzi kuSouth Africa zvirevo ti handikwanise kuenda kuZimbabwe asi nyaya yekuti Zimbabwe ndinoiziva wase pakamborowa wanhu makore apfuura na 2008 ndakabva ndasviba mwoyo kuti vaka ungati munyika medu here munorowa vanhu kudai saka dai vava ine dzimwe minzi dzokuti tivhote even online tiri kwatiri kunoku tichivhotera mutungamiriri watinoda kuti tiendere mberi neupenyu because chokwadika tikadzokera kuZimbabwe ka vachitoziva kuti mabva kunze imi ndimuri kuya kuzovhotera opposition party ndezvechokwadi tichovhotera chamisa hatisi kutombodzokera kumashure because taneta weare tired takabirwa kakawanda nenyaya dzamupf asi this time ngatitrai by all means kuti dai takwanisa kuti dai watifuteko online what to do for 40 years or what to thank God to Rowan, his way, and his NPF, my UTS and PF. Ah, since Zimbabwe, one of his teachers would say, we know that he would be this woman's best. We love our home, but I could get it.
Ewo magadi yenu, magadi, magadi yenu, pa radio station hapo mnafare. Ndwetu wao, tanyi unyamatika ando gara wakuchurungu, lugara wakuchurungu. Tunukumbira hao kuti, wanu warufa amba wajitoresa hao maa, pethi certificate nezutupa hao vasuiko kukutari churungu. Uyezwe tinukumbira hao kana hao batore sisi, wambu suika hao kuchurungu, wambu onao zuri kuchurungu. Ndatenda.
I was a little bit of a problem. Panguwa ye mbata ni za urumende mbata ni zopa ya kapinda. Takaji kwa uchi ni mkaka. So kutu o, tambuza wama chua takatenga wabuzi tika Afrika. So sure. Asi parezi ni zuno. Nini ya kutakambura zwa uchi katika utore rwa. Ah, kumana za zana pifu nga embo mira kudaro. Na wama nwacho zana pifu. Awa zuo niwe kutu ya wabasa. Basa racho wa artaza. Panguwa zini zuko mani giza. Itai zandino uda ni mseta za muna uda. Ah, tigada zoda muno wane rezi tutiri wano wajini. Tufana kita zatino uda. Aini angu zibabu haa. Kwa yaka charisa za. Nungote nga pinda ya kumpuma.
Ini ndripagu da kutawura kutu. Zizaru wa Zimbabwe, zino gara kune dimwe nyika izu. Da iza ui amu Zimbabwe. Zonyore sa kufota. Heni zozi ya kuzofota muna 2023 next year. Ndo solution ni beds. Kote zokutu diaspora vota kuti ingaitiwe muno Zimbabwe ni government ilipo ya andwone zizubudirire. Ngawa kuiwe bazi. Kana wanupanisi woku flyer, woku flyer ni mandegi woya wonyore sa kufota wazokere. Ndo solution ni chete ingaitu kuti zari pefi kude bachika. Kuta kangutawara tukumana ngapi ndetu south. Kangutawara tukumana ngapi ndetu ubozi. Wana nyingote zizaka oma zizaka oma. Kwa asha tinzo wana ani. Ima msunga ya kuzonyore sa kufota. Kwa imo vote no wando wenyu. Ndo unaita. Makabatira ni esitu muna Mzimbabwe. Rose no bazaita kuti mukomana apinde ende anopinda manje makangotaura chete muri ikoko mikozi zvakaoma zvakaoma azvinomera furi nota achaita kuti mukomana apinde ndeyapana nemusingai kuzovota uyai munyorese kuvota very nice tiri muno Zimbabwe mavoti edu neenyu akasangana kana zvari pifika zvinobira aimbobira pakadaro ndokuti mukomana apinde 2020
eh hey, mamukase mose vashamara ari pa studio 7 mamukase eh hey, mashoko ari kutaugwa namugwada aya ndeyekutogwara chaiche Gwadi, Gari Gutuanavasku Pondi, Wajuana, Wajura, Zania, Grajuravan, Bangubaya Mugad, Asupon, Wamunano Fung, Agarasanam Gwadi, Boys River Kukuta, Sakavita, or Mashuku, Kutuka, or Kura, or Vetripus, that in.
Izo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu atina kwatakarerekera. Tumirai mazu enyu pa WhatsApp number zinoti 001-202-465-0318. Muchiti uzazwa munofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino chinotarisa zviri kuitika muAmerica. Nezuro kwa kaitika kuratidzira mune mamwe maguta eAmerica mushure kwekubudiswa zvisiri pamutemo kwegwaro rinoratidza pamire majaji edare guru reAmerica kana kuti Supreme Court pamusoro penyaya yemutemo unozivikanwa nezita rokuti Roe versus Wade. mutemo uyu wakadzikwa muna 1973 uye unopa vanhu kadzi mvumo yokusarudza kubvisa nhumbu kana vachida. Gwaro rakabudiswa iri rinoratidza kuti majaji mazhinji ari kuda kuti mutemo uyu ubviswe izvo zvisingadiwi nehurumende yava Joe Biden. Tabata nyanzvi munyaya dzezvemutemo vari gweta vaKenneth Masie kuti vatiudze pamusoro pemutemo uyu.
Uyu mutemo uyu ndingati ikesi yakaitwa muna kuma 1973 yaitaura pamusoro peabortion yatingati kubvisa nhumbu. Mutemo uyu waitaura kuti umwe nomumwe muno muAmerica ane right, yatingati federal right yokuita abortion. Saka uyu mutemo uyu ndingati ndo mamira wakaita since 1973.
Kana mutemo uyu ukabviswa, chii chinoitika vamasiya?
So uyu mutemo uyu wanga usivi usina kunyorwa pasi. Mutemo wakaitwa nematare yatingati Supreme Court muna 1973. Saka kuma semagweta tinoti yanga iri judicial made law. So apa zvatikuona ndezvekuti pane ma states akaenda ku Supreme Court achitaura kuti uyu mutemo house rights and unokanganisa mafambiro ezvinhu muma states pakuti unobvisa masimba kuma states ekuita mutemo wavanoda. Saka uyu mutemo wakabviswa zvinenge zvakureva kuti nyaya yeabortion inenge isiri protected by federal law, but mastates amwe nemamwe anenge akukwanisa kuita mutemo yavo yokuona kuti vanobvumira here abortion mustate mavo kana kuti kwete.
Vanhu muAmerica vanofungei pamusoro pemutemo uyu?
Vakawanda vari kupokana nekuda kubvisa mutemo uyu nekuti mutemo unoda kuenda uchinovhiringidza yatingati mapersonal rights kana kuti right yemunhu yokubvisawo yatingati nhumbu kana kuita abortion. But vamwe vanotaura kuti aiwa uyu mutemo uyu mutemo wanga wagara usimo muconstitution yeAmerica. Saka kubvisa kwayo hakungave kune chinhu chinonyanya kukachamadza stereki sezvo uri mutemo wakaiswa nematare yavaongororwawo zvaiitika panguva yacho.
Vanotsigira mutemo uyu vanopa zvikonzero zvei?
Vanotsigira mutemo uyu vanopawo zvikonzero zvokuti iyo abortion pachayo haizi morally correct. Vamwe vanotaura kuti uyu mutemo waabortion waumo muconstitution yeAmerica, mutemo wakaitwa neconstitutional court muna 1973. Vamwezve vanotaura kuti mutemo uyu waRoe versus Wade waibvisa masimba kuma states ekunyatsokuongorora vachitarisawo zviri kuitika muma states mavo kuona kuti iyo nyaya yeabortion ingave nyaya inogadzirika sei.
Ko ivo vanhu jekerere vasingadi mutemo uyu vanopawo zvikonzero zvei?
Vanhu jekerere vari kutaurawo kuti iyi nyaya yokupfosekedza vanhu kuti vasaitawo abortion inyaya isina kumira zvakanaka pakuti inenge yakuinfringe into marights emunhu ekuongororawo kuti anoda here kuchengeta nhumbi kana kuti kwete.
Avo vange vari nyanzvi mune zvemutemo vaKenneth Masie vari parunhare kuTexas neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Sangano reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinokurudzira hurumende kuti ishedze musangano mukuru nemasangano ose anomirira varayiridzi. Sangano reMisa Zimbabwe rinoti riri kushishikana zvikuru pamusoro pemitemo inobata vatori venhau inoda kudzikwa nehurumende. Mutungamiri weMBCT vaDouglas Monzora vanoti bato ravo richaita musangano waro weOrdinary Congress mukupera kwemwedzi unouya. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zviya dzimwe nhau. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC tichiti moswera zvakanaka.